zuva harina kumira zvakanaka. Varairidzi vakawanda vanenge vatravhela several kilometers kubva kumaruwa vachipindawo madhorobha kuti vatore mari dzavo. Asi mabhangawo madhingeta mari akawanda haana mari. Anga achipa mari dzinobva $50 kusvika $200. Saka imari shoma zvekuti murairidzi unenge ane zvinhu zvakawanda. Vana vanoda kuti vaendewo kuzvikoro, ivo vanodawo kuti vatorewo mari yekuti vabatsirikewo nemhuri dzavo. Saka zvinhu zvashungurudza varairidzi zvikuru kwazvo. Vazhinji vavo vachienda kumaofisi zveduwo vachiti tibvunzewo vana bank manager kuti zvinhu zviri kufamba sei. Ndatomboenda kumabank matatu ndichibvunzawo. Vana bank manager vanotiwo havasi kuwana mari kubva kuRBZ. Saka vanotowana voshoma inobva kuvanhu vanenge vadhipozita ndeyovoona kuti vosheya sei kuvanhu vakawanda. Saka zvino zvashungurudza varairidzi vakawandavo havasinavo tarisiro nokuti vafunga kuti za2008 zviya zvadzoka zvokuzoshaya mari.
Saka dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga iri muri kuribata sei?
Nesu tinotonetsekawo even isu seorganization. Remember tine 14 offices dziri right around the country. Tinopeyawo mautility bills, tinopeya mabrisment kumamembers edu anenge ashayikirwa nehama. Tine malegal cost tatiwaro $200 seorganization. Saka kungotemawo tese tichiaudzawo kuti tinoendesawo zvitemo zvedu izvo taendesawo kumabhanga tanyora dzitsamba tichizamawo kuti vanotungamirawo mabhanga vekuRBZ vaonewo kuti semaorganization nevarairidzi tawanawo dzimari dzedu asi hatisati tawana mhinduro yekuti zvichabudirira kana kuti zvichatadza.
Tichitarisa remangwana munoroonawo rakamira sei vazvo?
Remangwana harina chiedza kana vatungamiriri venyika vachirega zvinhu zvakadai zvichiitika. Mafungiro edu ndeokuti vanhu ngavaone kuti dambudziko taripedza. Vatungamiriri vaone kuti zvinoenda nezveupfumizi zvagadzirisa. Nokuti kana mabhanga atanga kushayisa varairidzi navamwe vanhu mari, zvinoreva kuti awana chimari chake achaisa papepilo. Saka inini ndinoona sekuti vakuru venyika varobva kumugabe navamwe nemaopposition ngavambogara pasi vataure vanovataurana chokwadi kuti nyika ingafamba ichienda mberi sei.
Varairidzi vanga vachitarisirawo zvakare kuwana mari yavo yebhonasi mwedzi uno. Yauya here pavatambira nhasi apa?
Bhonasi haina kuuya. Vehurumende vanoti bhonasi inouya musi wa30. Asi tichitaura kudai varairidzi vakawanda nemhaka yokushaya mari vakutotsutsuma kuti iyo bhonasi ichauyawo here musi wa30. Saka naizvozvo vanga vachitisiyirawo mameseji navamwe vari kutouya vachitaura kuti kana bhonasi isina kuuya izvikoro ngazvingovhura zvakavhara hazvo. Nokuti haingazouyi kana zvikoro zvikavhurwa haingazouyi. Naivo vanodaro kuti vana vavo vange vanokwanisawo kuenda kuzvikorowo vane dzimari dzavanenge vawanawo. Saka vakamirira bhonasi for a long time. Tinongofungidzirawo kuti hurumende ichaitawo zvinhu zvakanaka kuremekedza varairidzi sezvo yakapa vamwe vese masoja maporisa navamwavo mabhonasi avo. Tinongofungidzirawo kuti vachaita the most honorable thing kutiwo musi wa30 wacho paunosvika varairidzi vawane bhonasi dzavo vasati vavhura zvikoro.